akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu chirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu chete ndovakawanikwa vaine chirwere chaCovid-19 uye hapana kana munhu akafa nechirwere ichi. South Africa yotarisirwa kusvitsa nechipiri rubatsiro rwayakaunganidza rwekupa kuvanhu vakakanganiswa necycloni idai muna 2019. Nengo dzesangano reJuly 31st Movement, iro rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka, dziri kuenderera mberi nekubvisa marara mumisha yeSouth linebudiriro. Bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti rive mutemo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiAsian vari muAmerica rotarisirwa kubatsira kumisa chiitiko ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu chete ndo vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro wakare uye hapana kana munhu mumwe chete akafa. Wando wevanhu vakabatwa nechirwere munyika yose wakasvika pazviuru 30 nezvisere zvine mazana 652 kana kuti 38,682. Vanhu vafa kusvika pari zvino vakaramba vari pachiuru nemazana 566 kana kuti 1,586 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Vanhu zviuru zviviri nezana rimwe rine 40 kana kuti 2,148 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare kuchitiwa vamwe zviuru zvina nemazana 12 kana kuti 4,812 vakabayiwawo nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru 632 zvine 466 kana kuti 632,496 vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai naLady Pando vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana chipiri kunosvitsa rubatsiro rwehupfu hunodarika zviuru zvishanu zvematani rwakaunganidzwa nehurumende yeSouth Africa senzira yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recycloni idai muna 2019. Gwaro rakaburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vachagamuchidzwa rubatsiro urwu. Gwaro rakaburitswawo nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe nezuro wakare rakatsinhirawo kuti amai Pando vachapinda munyika mangwana kuzadzisa chivimbiso chakaitwa nenyika yavo yeSouth Africa muna 2019 chekubatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu ava. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe zvizhinji. Tabata mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi asi vati tione magwaro akaburitswa nenyika mbiri idzi ayo vatitumira kuti tione. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachuwayo vanoti zvaitwa nehurumende yeSouth Africa zvakakosha zvikuru zvekurangarira vavakidzani vayo vari mumatambudziko kwenguva yareba kubva muna 2019.
Isebato revanhu vasitore MDC Alliance tinoona kuita kwakadai kuri kuita kunoratidza rudo kunyanya kubva kune vavakidzani vedu. Munozviziva South Africa inogara ichibira nesu panguva dzakaoma, saka inyaya iri kubatsira vavakidzani. Mushure mekunge vaona kuti vavakidzani chiripo hapana pfungwa chaizvo kubatsira vanhu hapana, mukatarisa izvizvi ukoko kuchimanimani vanhu vakaputsirwa dzimba dzavo, vakaenderwa nepropati dzavo, vachiri kugara mumatende. 2 years dzapera hapana chiri kuitika hapana zvakawanda zvikubatsirika kunze kwezvinhu zvaidhonetwa nevanhu vanhu vaiendesawo mahembe vachiendesawo zvinhu zvakasiyana siyana asi hurumende chai chaiyo kuti pane zvairi kuita zvine musoro zvine fundudzo kuvanhu hapana saka totogamuchira kuita kwakadai kuri kubva kuvavakidzani vedu vane rudo vanoratidza kuti vanhu vakakosha kudarika nyaya dzezvematongerwo enyika kurarama kwevanhu neutano hwevanhu ndihwo hunofanira kuendeswa pamberi pamusoro pezvimwe zvese zvepolitics nezvakawanda wanda
tichitarisawo mamiriro akaita ukama hwezimbabwe nesouth africa tinoona kuti mazuva apera painenge paine kukakavadzana zvinhu zvamungataura nedanho iroro resouth africa
izvi zvevanhu vezanu pf munoziva zanu pf haigoni kuwirana nevanhu kuti inonetsana nemunhu wese makaona pai vakanetsana neeurope vanetsana neamerica vanetsana nesouth africa yacho vanetsana nenyika dzakawanda saka asi chakakosha nechekuti vanhu vemunyika imomo vari kutorana sei munoona vanotorana sevana vemuafrica mukaenda kusouth africa izvi mazimbabwenzi ariko akazara ari kushanda zvakanaka kumakambanis kwakawanda ende mazimbabwenzi mazhinji ari kumatop levels mabasa makuru kusouth africa vari kuita zvakawanda even mazimbabwenz vanenge vari kuno vachiita zvakasiyana siyana saka ukama chaihwo chaihwo hwenyika tichitarisa vanhu vemunyika vano ukama hunenge hwakanakisa asiwo neyava munoziva zanu pf haina ukama hwakanaka nedzimwe nyika dzakanyanya haina ukama hwakanaka nenyaya yekuti vanoumbimbinduka hwekuda kupunda vana vavo saka dzimwe nyika dzizvifariri izvozvo kana uri baba vanoshungurudza nekuvhurumbudza vana vemunyika mako
nyaya yekuti vanhu vachiri kugara mumatende vakawirwa netsaona muna 2019 munotii nenyaya yeku
hurumende haina yatoti disaster management system yakanaka nenyaya yekuti havanei nazvo kuti vanhu vapinda mutsaona pakawanda hakusi kuti kuidai chete mukatarisa kwana cholocho kwana muzarabani kwana bhinga vakawirwa nemafashamu zvinhu zvavo zvikaparadzwa nanhasi vanhu ivava vari pakutambura nanhasi izvi zvino hapana zvinonga zvikaitika kuburidza nehurumende kuti kuvanhu venyika vabatsiriki ndo zvatinotaura zvezvo kuti panoda hurumende inoda vanhu panoda hurumende yevanhu nekuti kana uri hurumende yevanhu unonga uchiziva zvipo zvevanhu
vanga vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachiwayo vari parunare muharare nestudio 7 nhengo dzesangano rejuly 31st movement iro rinorwira kugara kwakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka nezuro dzakaenderera mberi nokubvisa marara mumisha yesouthly nebudiriro muharare nhengo dzesangano iri dziri kubvisa marara pamwe nekutsvaira nzvimbo dzinorasirwa marara mumisha yeveruzhinji imwe nhengo yesangano iri uye vari mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vanoti mumusha webudiriro vakagadzira pombi dzinorasa tsvina dzakati wandei dzanga dzisisashanda zvakanaka vangarivhume vanoti sangano ravo rinoshanda nevose vanhu zvisinei nekuti ndevebatso rezvematongerwo enyika ripi ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
hongu vakandemiiri basa riri kupfuurire mberi tatari kusouthern park kubva taende kubudiriro 5 tanyanya kutarisana nenyaya yekugadzirise masiweji akaputika nekuda kwekuti anga asi kugadzirwa kwenguva refu saka tahaye maexperts nyanzvi dzatigadzirire masiweji akati kuti kubudiriro uko tichadzoka zvakare tichindobvise marara akaungana mumadump sites
muri kutaura kuti mahaya nyanzvi munodii kushanda nekanzuru since kanzuru iyoyo ine basa irori
takataura navo vakati ivo havasi kukwanisa zvachose havana kapasiti yekuti vanga vachizviita nyika yese kana kuti nzvimbo dzese dzemuharare saka vakati vangarivhume pamunokwanisa kutobatsira batsiraiwo saka ndo sakeno tiri kuvabatsira tiri kuita nekuti ivo vari kuti havasi kukwanisa kunge vachiita kwese
maimborambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nebasa rekutsvaira irori nekugadzira zvamuri kuita izvi iye zvino muri kushanda sei nemapurisa
pari zvino havasi kutisunga sezvavanga vachiita kumashure asi vanouya kuno vevanhu vanongouya tisi kuona kuti ndivanani votoratore mapicture pamwe pacho vanongouya votendera nemota dzavo zviya zvokungwedzi takuita sokuti kuno kutichisira asisu aiwa ativhunduke edu tinopfuure mberi nebasa zvakanaka tisingambochisidzirwi hatichekusungwa handi hatichochisidzirwa
muri kutarisira kuenda kune nzvimbo dzipi
pari tichadzoka zvakare tinondobvise marara then tabva ipapo tiri kutarisira kuti akutobuda muHarare iko zvino tichasvikaona naBulawayo tikutarisira kusvika kuGweru nekuzosvikawo kwaMutare saka iko zvino takuda kutobuda kuti titozviite nzvimbo dzakawanda kuti tikurudzire vagari kuite basa rako
tinonzwa muchitaura kuti chirongwa chenyu hachinei nezvematongerwo enyika asi vakawanda vanokuzivai muri mutungamiri webato reTransform Zimbabwe muri kukokawo here vamwe vematongerwo enyika vachipindawo imomo
chose nematongerwo enyika tiri kushanda nevagari venzvimbo dzakasiyana-siyana nevemapato akasiyana-siyana kwatinenge tiri vemudc alliance vanonga variko nhasitati urinavo kubudiriro kwatinenge tiri vanotsigirawo zanupf kana varipo havarambi zvokuuya tinongoti vana vezimbabwe uyai tese tibatane tiite basa iri zvakanaka naka zvisina kuti uyu ndiani uyu ndiani kuti tichenese nzvimbo dzatinogara nekutida kwezvirwere zvingatiwira
vanga vari nhengo yesangano rejuly 31st movement uye vari mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngaruvhume vari parunhare muHarare nestudio 7 madzishe nevanhuwo zvavo munzvimbo dzakawanda kumaruwa vanonzi vave kushushikana zvikuru nenyaya dzekudzingwa munzvimbo dzavagere kana pachinge pawanikwa zvicherwa vagari vekuchipinge nekumatevereland vanoti hurumende iri kungopa vekunze vakaita sevekurussia britain nechina mvumo yekutanga kutsvaga nekuchera zvicherwa pasina kuwirirana nevagari kuchipinge sangano replatform for youth and community development rinoti riri kuedza kuita misangano nevagari kuti vasatyorerwe kodzero dzavo mushure mekunge munharaunda mavo mawanikwa mangoda nezvimwe zvicherwa zvakakosha bepanhau renyu zimbabwe.com rinotiwo ishe Jahana Kumalo vekuinsiza kumatevereland vakanyorawo tsamba kumutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachigunun'una nekupiwa mvumo kwekambani yepremier african minerals yekubritain kuti itange kutsvaga lithium munzvimbo yavo vasina kana kumbosumwa hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi vawinston chitando uye mutevedzeri wavo vapolite kambamura vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mukuru weplatform for youth and community development vaclaris madhuku
kuchipinge kwaita nzvimbo dzakati kuti dziri kuwanikwa zvicherwa imwe nzvimbo inonzi rimbi iri kuward 20 kuri kuwanikwa madiamond kwakawanikwa zvegold saka nekudaro tamboita musangano nevagari vekwarimbi tichiedza kukurukura nyaya yekuti toita sei nekuti pane kambani yealrosa yakauya ichiti yaakuda kutanga kuita mining alrosa iyi ikambani yekurussia saka tiri kuona kuti pangangoitika dambudziko rekuti vanhu vanenge vaakubviswa
dambudziko iri riri kwarimbi chete here
harisi dambudziko rekwarimbi chete kuward 29 kunonzi kwamaparadzi tanga tiine musangano zvakare nevagari vachichema chema nekuti kune kambani inonzi dollar tanderlight iri ku mainawo ikoko inonzi shilite neiron necopper asi zviri kuratidza izvo pachena kuti hapana kunyatsotaurirana nharaunda ine zvishoma shoma zvainoziva nekuda kwezvicherwa izvi zvinenge zvichikwanisa kuti vazobviswa saka pahurukuro dzatiri kuita tiri kuedza kubatsirana kuti tozvifambisa sei tigare tagadzirira nekuti mitemo ine chekuita nenyaya dzemining ine zvakawanda zvisati zvanyatsa kuzivikanwa nevagari zvatinenge tichida kuti tibatsirane navo tingati pari zvino kambani alrosa yakambowana madzisabhuku kwarimbi kuward 21 vachiunza tsamba dzavaiti masabhuku vapindure dzine mibvunzo yakarerekera kunyaya dzeeia yatinoti environmental impact assessment asi tinoti pavaiuya uku vaizviita izvi zvakaita kunge muchihwande
kose izvi zviri kuitwa muchihwande semaonero enyu izvo zvichizokanganisa upenyu hwevanhu vakawanda
ndiona sekuti pfungwa dzavo dzanga dziri dzekuti kana vachinge vatora nemadzisabhuku vanokwanisa kuona imwe information yavanoda, asi zvakaita kakuhwanda nekuti nyaya dzakadai dzive dziri nyaya dzinotaurwa pachena, hapana nyaya dzekuti zviitwe muchihwande. Vanofanira kudaidza nharaunda dzose vanhu vogara pasi tichibatsirana navo, nekuti nyaya dzemining dzinoda kuti pange paine consultants, nekuti inyaya dzaitika dzikaita matambudziko akawanda muno muZimbabwe. Sekuti tinoziva kuti panga pachiitika mining nyaya yekushiyadzwa ndonyatsoziva vanhu vazhinji. Panotoda kuti nharaunda idzi dzinge dzaakuzivawo zvakaitika kune dzimwe nharaunda, voshandisa idzodzo kuita kuti panenge paakuita nyaya yemaconsultancy kana kupindura mibvunzo ine chekuita neEIA, vanhu vanenge vaakushandisa zvavanoziva zvakamboitika. Saka ndiona sekuti vakashandisa tsika iyi zvinofambira zvakanaka.
Asi wemise Sangano mataura navo here?
Pari zvino tingati hatisatange tataura navo, asi chatangoita isusu kutanga taita musangano nevagari vachitipa mandate. Saka madzisabhuku edu enharaunda yekwarimbi vachitungamirirwa namutape Edgar Rimbi tagara navo pasi, vakati aiwa imise Platform for Youth and Community Development noziva basa yenyamagara muchiita, chifambirai mberi muchitibatsira kuti tichinokwanisa kutaura nekambani iyi tave nemandate iri kubva kuvagari. Izvi ndizvo zvatichange taakuita, tatogadzirira matsamba ekuti tivakumbiro nevauye kunharaunda togara navo pasi paine munhu wese tochivabvunza mibvunzo, nekuti izvi zvatisati taakuziva kuti madiamond avanoti vakaona kwarimbi akadzika zvakadii, nekuti tinoziva kuti pane madiamond anonzi alovi anenge aita pamusorosoro, poita amwe anoenda pasi chaipo chaipo. Kuti kwanisa kuzopindura mibvunzo yavanga vachibvunza yakanyorwa iyi, imwe yacho yakanyorwa nechirungu, kunge taakunyatsoziva kuti ivo pache zvavo mining yada kuita iyi yakamira sei, vane claim here, yakawanda zvakadii. Pane zvatofanira kunge taakuziva kuti hurukuru yacho izoenderera mberi.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Madruku vari parunare kuChipinge naBlessing Zulu Studio 7. Tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Pepa nhau reSunday Mail rine musoro wenhau unoti vagari nevamwe vematunhu ekumanikaland vari kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kwekukwira kwekuurayiwa kwevanhu muzviitiko zvinonzi ndezvemishonga zviri kukonzerwa nechikwata chinofungidzirwa kuti ndechen'anga nevezvitendero vanenge vachiita zvemishonga. Bepanhau reNewsday rine musoro wenhau unoti imwe mhuri yemuHarare yakatora mutumbi usiri wayo kumochari yakatozozviona yoda kunoviga mufi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru pamwe nevakapona mutsaona vanoti kutubuka kwegomo kwakaitika muKongo kana kuti volcano kwakaurayisa vanhu vangangosvika 10 uye kuparadza misha inodarika 500. Vanhu 21 vakaurayiwa mushure mekunge chando chakasimba charova panguva iyo vanhu vakanga vachiita mujau wekumhanya mudunhu reGansu kumaodzanyemba kwakadziwa kumawirira kweChina. Chiitiko ichi chakasimudza kunyunyuta kukuru nesvondo pamusoro pekusavepo kwegadziriro kana pakaita njodzi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadi vana mukoma Jonga, vana mukoma Kandimire nevamwe vese nevateereri vese vanoteerera Studio 7. Inini churu chikumbiro changu ndechekuti kune anoona nezvedzidzo, please, kwedu kuno kugwekwe kwakatosarira fanike nenzi gukwe South tichingoti vapor gukwe senda vedu wezvikoro zviri kure zvisingatomboiti kana vana vakukasira kuroorwa nenyaya yezvikoro, ende mwana primary yacho haasi kutomboipedza nokuti azotanga kana kuti magrade 1 ave ne8 years. Saka kuti azopedza primary anenge atova musikana atova nemazamu akutonoroorwa. Please tikuchema panyaya yechikoro, tinoti vana chikoro chakai chikapegwa nekanzuro kuti chichivakwa vanhu vabereki vari kukundikana kuvaka kana rinonzi bhazi chairo chairo vanhu vanosvika pakukura asingazivi kuti chinonzi bhazi chii chinonzi ende kunhu kwakatosarira zvisinge kuti kunotodawo kutariswawo nehurumende saka chichemo changu hangu ndiri kuchema ndakananga kuhurumende kuti ngaitu ngaionewo gokwe sau tinzireiwo tsitsi
hai ini ndiri mumberengwa hangu ndinotenda kustudio 7 kutizivisa nhau dzamunotizivisa kuti tigarevo dzimwe nguva tiri alert tigare dzimwe nguvawo takachenjerera takangwara nokuziva zvimwe zvakadzika dzika zvisingagoni kubudiswa kune dzimwe news saka ndinokutendai vafomi navashandi navashamarari kustudio 7 kuti rambai makadaro muchitizivisa nyaya sechimiro saichocho tichenge tichigutsikana kuti ndozve zvichiitika munyika kana imichinge matitaurira ndatenda hangu
mhakadiko vana mukoma jonga nemwana blessing nevose vateereri vestudio 7 ini ndinonzi John Tigere ndepamhiri palimpopo paguyana munoziva ini hangu semaonero angu ka nyaya yegoldi yemunhu wakazosungwa ava kuno kusouth africa negoldi ka zvine top management zvinhuizvi hakuna munhu angabuda nezvinhu zvakadero kuairport panonga pakarindwa semari isu tosungukwirawo ndege idzo ndirozviziva kuti pane tight security saka kubuda kwegold iro munhu iyeye akabvunzurwa chaiko chaiko ka achataura kuti vanobatanidzwa kana kuti akanga atumwa nani kuita zvinhu izvi hazvisi zvake munhu iyeye asi kuti waiwanawo chi zvouviri pazviri uori hwanyanya pasi neuori
kuti vanhu vapinde nemotikari dzavo dzavane vatenga nemari dzavo vari kuisirwa mitemo yekungoti vanhu vanzwe varwadziwe chete ikozvo nyange dziri munyika dzacho mota dziri kudziva kubhadhara mutero senge school fees naye makambozoonawo kwani mutemo inofanira kubhadharwa nje kamwe chete pagore mota dziva kubhadhara mutero seschool fees aiwa zvinorwadza ndebrian ndiri South Africa
pasudo 7 apo vana mukoma jonga nevamwe vese tini Maxwell papo papo pachipinga po pamaronga apo munoona ka zvimwe zvinhu zvacho handizivi kuti maakutovenga zita rekuti Munangagwa kana kuti chaita sei pavagona vamunangagwa nepavashaisha zvichaoneki saka handingaoni paine pressure maningi kuti vakazoenderei kuuganda hapana problem maningi ipapo number 2 avo vari kukirina dhorobha ava handioni pane chakaipa kusarudzi kukirina nzvimbo yaunogara pese mablizing nemwana pachikora ko vakanonga marara akaendesa kubhini imhosva here kuti wanongerei marara iwavo tichanonge chitokirina pachikora asi vanhu ivavo vakirina vandioni chavari kupedza kana kuti vari kuti vari kuda mari dzenyu ndatenda zvangu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinodawo kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudzi mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga chirongwa ndechenyu imi vateereri vestudio 7 bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weamerica vajoe biden kuti rive mutemo nemusi wechina svondo rapera uyo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiasian vari muamerica rinotarisirwa kubatsira kumisa kuitwa kwechiitiko cheruvengo ichi nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiasian dzinonzi dzakakwira nezvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 195% muchikamu chekutanga chegore ra2021 zvichienzaniswa nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150% mugore rapera Asi mutemo mutsvauyu unonzi unopa mapurisa ematunhu pamwe nehurumende zvikwanisiro zvokuti vakwanise kumisa kurwiswa kunokonzerwa neruvengo uku kuchisawo pachena nyaya dzekurwiswa kweverudzi urwu munguva ino yedenda recovid-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica, vaNick Mada, kuti tinzwewo maonero avo panyaya yemutemo uyu.
Ndinoona sekuti vajonga kandimire mutemo uyu muno muAmerica. Vanhu vanopa mutemo kuvanhu vese kuti vatevere mutemo, noti maAsians, noti vatema, noti vachena, asi vanhu vese. Ndinoona sekuti mutemo iwoyo vanhu vashoma-shoma vanokwanisa kunge vakaita dambudziko iroro, but vanhu veruzhinji vese vechiAsian oroso havana zvavanoziva nezvakaitika panyaya yavanenge vachipomerwa iyoyo.
Saka munoona here mutemo wadzikwa iwoyo muAmerica uchibatsira, tichinzwa kuti huwandu hwevanhu vari kushungurudzwa vane midzi yekuAsia huri kukwira, tichiona kuti muna 2020 wanga uri kuma150%, kutanga kwegore rino wakwira kuenda pa194%.
Ndinonyanya kufara nenhaurwa yamuri kutaura isingangobate muno muAmerica, but inotodzidzisawo kumusha kwedu kwatinobva, kwandinoziva kuti munozikanwa zvikuru nekubatsira vanhu. Ndinoona sekuti America yatodzidzisa pasi rose kuti mutemo unoiswa nevatungamiriri vane chekuita nekutungamirira vanhu vose pasina kuti gupu ripi revanhu. Saka mutemo wavakaisa iwoyo uchabatsira vanhu vese kuti vaone chikwete. Mutemo uyu ndiwo kuti hazvivi kuti vanhu vaviri, vatatu, vana verudzi rwekuti vakanganisa vopomerwa rudzi rwose. Saka mutemo uyu waisirwa kuprotekta vamwe vose vakawandisa vasinei uye vasingatodi kuti zvinhu zvakaitika maybe zvekuti COVID yacho itange kana kuti itangire kuAsia world havana zvavaitoziva. Vanhu vanotoda raramo yakajeka, yakasununguka, isina utachiwana hunobata vanhu.
Kune vamwewo vanochema kuti muAmerica vanhu vechirudzi vanenge vachionekwa sekunge vanokanganiswa kodzero dzavo. Mutemo wakaita saiwoyu munoona uchibatsirwa here kubata divi iroro?
Mitemo inoiswa muno muAmerica inobatanidza vanhu vose pamwe chete, nekuti inoiswa nevachena, nevatema, nevamwe vemarudzi akasiyana-siyana vari pamwe chete vakagara patafura imwe chete. Saka vanenge vachiisa mitemo iyi vachitarisa kuti vanhu sevanhu vanofanira kugarisana zvakadii ine neighborly way. Saka mutemo uyu uchatodzidzisa pasi rose kuti hazvinei nekuti mutemo uyu waisirwa verudzi wechiAsian, but ndiwe vanhu vose kuti aiwa garisanai zvakanaka muri vanhu, uye munhu akanganisa hamiriri rudzi rwake asi anongomirira vanhu vose. Saka vanhu ngavatsiurwe zvakafanana. Ndokukosha kweAmerica kwandiri kuti vanhu vanodzidza paAmerica kudaro.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, vaNick Mada, vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vatatu chete ndo vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19, uye hapana kana munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. South Africa yotarisirwa kusvitsa nechipiri rubatsiro rwayakaunganidza rwekupa kuvanhu vakakanganiswa necycloni idai muna 2019. Bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti rive mutemo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiAsian vari muAmerica rotarisirwa kubatsira kumiswa kwechiitiko cheruvengo ichi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.